This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri chivabvu 31 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichiti hezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Tazvitaurirana nemukuru wavo wamatebenge, tikaurirana kuti taonana mangwana mangwanani, tokatyaperekedza vadhamara kuenda kumapurisa kuti vanofundirizwa nezvenyaya iyoyo.
Mauto eZimbabwe National Army oramba mashoko ekuti ane chekuita nekupambwa kwemuhwiri wekodzero dzevanhu vaitai dzamara. Ukuo munin'ina wavo Dr. Patterson Dzamara vachidaidzwa kukamba yemapurisa.
Sainwa kwaitwa nhasi kutaura kuti chiratidzo chitsva munyika muno mukuti mapato akawanda anoshanda pamwe chete. Izvi ndo zvinoita kuti tichikunde zano.
Mapato mashanu ezvematongerwo enyika anopikisa hurumende yezano PF nhasi anyorerana chibvumirano chemushandira pamwe pamberi pesarudzo dzichaitwa muna 2018. MDCT yoronga kukurudzira dare reparamende kuti ribvise mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nenyaya yekutadza kumisa uori. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapato mashanu anopikisa hurumende yezano PF nhasi anyorerana chibvumirano chemushandira pamwe pamberi pesarudzo dzichaitwa muna 2018 achiti kubatana kunowedzera mukana wekubvisa utungamiri hwavaRobert Mugabe nebato ravo avo vave nemakore makumi matatu nematanhatu vari muutongi. Mutoro wedu nhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mapato mashana anopikisa anoti MDC yava Woshimencuve, Mavambo Kusile Don kana kuti MKD, Zunde, Dare pamwe neRenewal Democrats of Zimbabwe kana kuti RDZ nhasi anyorerana chibvumirano chekumba mubatanidzwa wemapato anopikisa achiti kupinda musarudzo akapatsanurana hakuna zvakunobatsira pakukwikwidzana nezanu PF. Mutungamiriri weRDZ vaElton Mangoma vaudza Studio 7 kuti vafara zvikuru nekunyorerana kwavaita chibvumirano ichi nemamwe mapato.
Kusainwa kwaitwa nhasi kutaura kuti chiratidzo chitsva munyika muno mukuti mapato akawanda anoshanda pamwe chete. Izvi ndo zvinoita kuti tichikunde zano.
Kunyange hazvo mapato mashanu aya anyorerana chibvumirano ichi, MDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai pamwe neZimbabwe People First inotungamirwa namai Joyce Mujuru vanga vasina kumiririrwa, asi vaMangoma vati mapato aya angangopinda mumubatanidzwa uyu. Izvi zvatsinirwa nemutungamiriri weMKD vaSimba Makoni avo vaimbove gurukota rezvemari kare.
Chirongwa tinochitambira nerufaro sezo tiri mukati macho. Kusavapo kwevamwe hakutitsondoresi, asi tine chivimbo netarisiro yekuti vachauya tigopata pamwe.
Vatendai biti avo vanotungamirira bato reProgressive Democratic Party kana kuti PDP vanga varipo pakusainwa kwechibvumirano ichi. Vabiti vaudza Studio 7 kuti vachiri kuda kumbokumbira mvumo yekusaina gwaro iri kukomiti huru yebato ravo.
Changuitike chete ndechekuti tarisa taita General Council yedu, saka tichaita General Council yedu in the next few weeks. Tozosaina after our General Council.
Mutauriri weZapu vamujobhiza nuku vatiwo vakamirira kuenda kuCongress yebato ravo kuti vazive gwara richatorwa nebato ravo panyaya iyi.
Nyaya iripo ndeyekuti izvo tine gungano riripo richaitika musa 28 August. Congress yedu ndiyo inotipa masimba okunge tichisaina.
Mutauriri weMDCT vaObed Gutu vaudza Studio 7 parunhare kuti havana kunge vakokwa pakusainwa kwechibvumirano ichi, asi sebato vanotsigira nyaya yekuti mapato aite mushandira pamwe.
Hatipokani nemamwe mapato ezvematongerwo enyika vanenge vachida tiita mushandira pamwe kuita chirwirangwe kuti tirwise chipuka chinonzi ZANU-PF chauraya nyika. Tashaikwa ipapo nokuti hatinangwe takokwa. Handinoziva kana pakanzi paitawo muchato. Ukasakokwa ukangoonekwa wosvikwavo usina kukokwa, vamwe vanokwanisa kuti waita geti kirasha pachirungu.
Vakafanobata chigaro chemutauriri wePeople First varugare Gumbo vaudza Studio 7 parunhare kuti bato ravo harinawo kukokwa pamushandira pamwe uyu, uye havana kana kumbotaurwa navo nezvenyaya iyi.
Isu kana totidawo kuutawo tiona vamwe tichangotaurawo kuona totendera nodhoedza zviti batahavaizvi hapana chakashata.
Zvichakadai, vamangoma vati mapato anenge asaina chibvumirano chemushandira pamwe ichi achazogara pasi owirirana kuti ndiani achakwikwidzwa pachigaro chemutungamiriri wenyika akamirira mubatanidzwa wemapato anopikisa aya paine nguva yekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemuna 2018. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mauto enyika eZimbabwe National Army aramba mashoko ekuti ane chekuita nekutsakatika kwemurwiri wekodzero dzevanhu vaitai Dzamara. Izvi zvinotevera mashoko akataurwa nemuningina wavadzamara Dr. Patterson Dzamara ekuti vainge vaine humbo hwakasimba unoratidza kuti vasori muchiuto kana kuti military intelligence vane chekuita nekupambwa kwemukoma wavo vaitai Dzamara ava vene mwedzi 15 vasingazivikanwi kwavari. Enezuro Dr. Dzamara vakaburitsawo mufananidzo wavaiti unoratidza mukoma wavo vaitai Dzamara vari muhusungwa. Asi vanoona nezvekuburitswa kwemashoko muZNA Lieutenant Colonel Alpheus Makotore vaudza Studio 7 kuti mauto haanei nechekuita nekutsakatika kwavaitai Dzamara. Lieutenant Colonel Makotore vati mauto haaudzwe zvekuita nemapato ezvematongerwo enyika. Vatiwo mashoko aDr. Dzamara ndeekuda kutsvaga mbiri kuvatori venhau nevanhuwo zvavo. Zvichakadaro, mapurisa edivi reLaw and Order muHarare nhasi ashevedza Dr. Patterson Dzamara kumahofisi avo vachiti vanoda kunzwisisa pamusoro pemashoko avakapa kuvatori venhau nezuro ekuti vave nehumbo hwevanhu vakapamba mukoma wavo. Gweta riri kumirira Dr. Dzamara vachaoswa ramba. Vanoti vachaperekedza Dr. Dzamara kumapurisa mangwana mangwanani sezvo nhasi vanga vakabatikana nemamwe mabasa. Ngatinzwe hurukuru yataita navakwaramba.
Ichokwadi, nyangwe nemapurisa vazvombidanawo zvakare kuti ndiripo nokuti Patterson anga akataurira kuti anoda kutonga achibatsirwawo nemagweta. Saka mapurisa angazotaura navo tanga tichana kuonana zviyana nhasi masikati. Asi zvazokundikana kudawo kuti ndaswera ndiri mumatare netinonyaya. Saka tazotaurirana nemukuru wavo wamatebenge tikawirirana kuti tichaonana mangwana mangwanani nobva tichaperekedza vaDzamara kuenda kumapurisa kuti vanobvundiridzwa nezvenyaya iyoyo.
Saka pari zvino vaDzamara varipi?
Izvino handisati ndaonana navo, asi ndiri kutenda kuti varimo zvavo munharaunda. Vakangomirira kuti ndisununguke tiende kumapurisa.
Mapurisa akutsanangurira here zvikonzero zvavari kuvadira?
Vana kunge vataura havo zvakawanda, asi vangoti vari kuda kungobvunza maererano nestatement iyoyo. Vanoda kuita verify kuti vangonzwa kuti zvakamira sei.
Takanzwawo ivo vaDzamara nezuro vachitaurawo kuvatori venhau kuti vane humbowo hwakakwana pamusoro pemashoko avawana nekutsakatika kwemukoma wavo. Vakagadzirira here kunge vachizopanana humbo ihwo nemapurisa kana kushanda pamwe chete nemapurisa?
Ndinotenda kuti vaPatterson Dzamara havana chavangaviti. Shungu dzavo ndedzekuti mukoma wavo awanikwe kana achiri mupenyu, nyange kana akafa paari pacho awanikwe. Saka shungu dzavo ndedzekungoti vabatirane neupi munhu wose angangenge aine information aine nauru wadzingabatira kutangazwa nina purisa zvakare saka kana rainazo zvainazo hapana chino vatadzisa kuenda nazvo pamberi mapurisa kuno varatidza.
Vachauswa ramba vanovegweta raDr. Patterson Dzamara vari parunhare muHarare neStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iye.
Muchirongwa chevechidiki cheThe Connection tiri kutarisa dambudziko revanasikana vakawanda vanonzi vari kubata pamuviri munyika. Chii chiri kukonzera dambudziko iri?
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318.
Ngatisanganei muchirongwa cheThe Connection muneni wenyu Ntungamiri Nkomo nemumwe wangu
Tatenda Gumbo.
Bato rinopikisa Movement for Democratic Change rinoti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vatadza kugadzirisa nyaya dzeuori nekudaro richakurudzira dare reparamende kuti rivhote kuti vasiye basa kana kuti impeachment. MDCT inoti pane nyaya dzakawanda dzeuori dziri kufumurwa asi vaMugabe vakangopeta zvavo maoko pasina ari kusungwa. Mukuseya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata mutauriri weMDCT vaObert Gutu.
Tinoona kuti nyaya dzouori kunyanyanyanya uori hunoitwa nemakurukota ehurumende nevamwe vanhu vari pamusorosoro pamabasa mumapazi ehurumende tinoona kuti havana zvavanoitwa.
Saka imi seMDCT bato rinopikisa zvii zvamuchaita kuti muwane uori uyu uchirega kuenderera mberi?
Isu tinoramba tichiita pressure. Pressure yatinoita one pane inonzi political pressure ndo yatiri kutedza iyoyo tichitaura nezvazvo panhepfenyuro iyoyi yenyu inodiwa nevanhu yeStudio 7. Tinoitazve pressure muparliament ndofunga vatereri veStudio 7 vakaudzwa mazuva apfuura kuti pachavhurwa parliament musi waJune 6 mwedzi unouya mamembers of parliament edu vachitungamirirwa naHonorable James Maridadi vachazange vachifamba nemotion inonzi muchirungu impeachment yokuti toda kuti vaMugabe vanza vakundikana nekuti uori hwanyanya muhurumende yavo, maminister vari kungoba, hapana zvavari kuitwa, ivo vanongogara vari mundege. Ndichitaura kudai nhasi vari kure uko kuSouth Pacific kuPapua New Guinea vari kungodya mari yenyika asi chabuda hapana.
Asi kavaGutu, vamwe vanoti nemiwo seMDCT mune dzenyuwo nyaya dziri kutsviriridza nyanya kumakanzuro ekumaguta akasiyana-siyana panyaya iyoyi yehuri, imi munotii nazvezvi?
Ukaongorora nyaya idzodzo dzinonzi ndedzouori kumakanzo, unonatsoona kuti nguva dzose pane ruvoko rwezano mukati. Nokuti isu sebato reMDC tino inonzi muchirungu zero tolerance to corruption. Wese kansela wedu kana kuti nhengo yeparliament, member of parliament anenge abatwa nenyaya youori, hatimbononoki kutora matano okumutandanisa.
Mutauriri weMDCT vaObert Gutu vari parunare muHarare naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7. Mumwe mudzimai akaboreswa muhusungwa svondo rapera anoti haasati anyatsozvigamuchira kuti akasunungurwa uye kuti ave nemhuri yake yaakasiya makore maviri apera. Muzvare Kudzai Nyoka, mumwe wemadzimai akaregererwa pasi pechirongwa chemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe chekuregerera vasungwa vanosvika zviuru zviviri vanosanganisa madzimai ose kusara kwemadzimai maviri akasungirwa umhondi. Muzvare Nyoka vanoti vakanga vakatongerwa makore manomwe mushure mokunge vaita zvoukoronyera. Ngati nzwe urukuro yavaita na Mavlas Mutanganya we we Studio 7.
Ndikunzwa kufara zvisingaiti nekuti ndiri munhu angasiyana nemhuri yake aparadzanisa nemhuri yake nevana vangu saka ndakaona zvanga zviri zvinhu zvakandifadza zvisingaiti ndanga ndakatongerwa 7 years
panguva yekuti muzoburitswa manga masevha makore akawanda sei
ndanga ndasevha 2 years
matimi mune mhuri tisanangurewo kuti mhuri yakakura sei
mhuri yangu ine vana vaviri mwana wekutanga ane 8 years echipiri ane 4 years
chii chakaita kuti imi muwanikwe muchipinzwa muchiturongo
ndakapara mhosva yefraud
titsanangurewo kuti zvakafamba sei chaizvo
pane vanhu vakandipa mari ndichifanira kuvaitira zvinhu asi handina kukwanisa kuzovaitira ndakadya mari yacho
kubuditswa kwamakaita makanga matsanangurirwa here kuti muchaburitswa uyezve muchatambirwa sei nemhuri zvakadaro daro chimbotitsanangurira ipapo kuti panguva yamakataurwa kunzi maakuenda kumba zvakatora nguva yakareba sei kuti muzonzi maakuenda chokwadi
isi takangomuka tichitaurwa makuseni vemusi wa25 mei kuti president vatisunungura nongebedzera taudzwa beforehand taitongorarama magariro edu epajeri every day tisingazive zvedu kuti kune presidential pardon zvekuti it came as a surprise for us
titsanangurewo iwo magariro emujeri semunhukadzi zvaifamba sei mombotanga kuti muchimuka maiswera muchiitei nekuzorara
taimuka na 6 o'clock then toenda kuma various activities ataita like kuchikuru bifino kwandaigara kune maactivities akasiyana-siyana maempowerment programs anga aripo aiitirwa madzimai sekusona vamwe vaiita zveart and culture vamwe vaiita zvemarket gardening vamwe vaiita zvekugadzira mabhasketi taingoita zvinhu zvakasiyana-siyana saka patinomuka munhu waingoenda kune kwaunoshandira then tozovharirwawo na 4 o'clock if it's a sunday taiitawo machurch services
ko panyaya yezvekudya nezvekupfeka nezvimwewo semunhukadzi maiwana chikafu chakakwana here
kwandiri changa chakatikwanira hazvizofanane hazvo nekumba hazvizofanane hazvo nekumba kuti unodya nyama every day but chikafu was sufficient and also zvakaita semasanitary zvinodiwa nemudzimai izvozvo it was well provided for
tinoona kuti imi makawanikwa muchizoona mune chipo muri imomo muchitirongo chipo cheichi
chipo ichi hachizi chandakange ndinacho ndiri panze kwe chipo ichi ndakatozochidiscover ndamuusungwa through ma rehabilitation programs ainitiatwa neprison zvakaitika ndezvekuti nini pandakasungwa ndiri munhu akanonoka kugamuchira situation saka pandakaenda through counselling marehabilitation officers pane one of the rehab officers akanditi no sometimes it's good for you kuti unyore maemotions ako pasi zvauri kufila zvinokwanisa kuita kuti zvibude mauri saka pandakatanga kunyora rehab officer akabva aniti asi unokwanisa kutoisa zvauri kunyora izvozvo in poetic form sokuendesa oenda unomirawo pamacompetitative platform dzakaita sestarbright sobva ndatotanga kutonyorawo mapoem ndokubva ndawanirwa mukana wekuti ndeine ndonomirawo nevamwe vanhu vanga vari panze over 2000 ndipo vandakompita navo vese vari 2000 ndokubva ndavakunda ndirimo muusungwa
muzvare kudzai nyoka vachitaura namavelas muhlanganya uye westudio 7 vari parunare muharare makateerera kunhepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc munotibata pa909am pa4930 kana pa11605 ne15460 kilohertz pashortwave tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika sangano rinorwira kodzero dzevanhu rehuman rights watch rinoti sudan yadzinga munyika mai vanhu 442 vekueritrea kusanganisawo vamwe vatanhatu vanga vari muupoteri human rights watch yashora sudan zvikuru nekukanda vanhu ava mumukanwa mamupere chipangamazano muhuman rights watch vagary simpson vati sangano ravo richashanda neunited nations kuferefeta nyaya iyi vakuru vakuru vehurumende muafghanistan vanoti pane vanhu vakawanda vapambwa nevanofungidzirwa kuti vanopfurikidza mwero vechitaliban muguta rekunduz mumwe mukuru wemapurisa vaasha aziz kamawal vaudza voice of america kuti vanhu 52 vapambwa vamwe 10 vakasungwa Gurukota runona nezvekutakurwa kwezvinhu vaJoram Gumbo vanoti vapa Board of National Railways of Zimbabwe mvumo yekuvandudza huwandu hwevashandi vekambani iyi avo vari kugara vachiramwa mabasa nenyaya yekusabhadharwa mari dzemihoro. Vamwe vevashandi zviuru zvishanu nemazana manomwe vachaendeswa pamudyandi gere. Vashandi vekambani iyi vakakanda mapadza pasi musi wa29 kurume kunyange hazvo vamwe vavo vakadzokera kubasa. Kambani iyi inonzi iri kurasikirwa nemari inosvika zviuru mazana maviri nemakumi mashanu emadhora kana kuti $250,000 pazuva. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu abata vaGumbo.
National Railways of Zimbabwe panguva ino yatiripa haisi kukwanisa kuita basa rokuti ingamurudza vashandi vainavo vese. Asi hatina izvozvi pari zvino urongwa hwatanga taita kugumura vanhu. Zvatiri kutaura ndezvokuti isu seNational Railways of Zimbabwe tiri kuda kutarisa kuona kuti vanhu vedu vari kutishandira muNational Railways of Zimbabwe nokuwanda kwavakaita umwe noumwe une basa here raari kuita ratingati isusu kana asipo basa racho harifambi, kana kuti tina vamwe vanhu vari kuita mabasa anokwanisa kuitwa nomunhu umwe chete ivo voita vari 5 kana kuti 6 kana kuti 10, zvokuti zvinogona kuti basa iro ringe richikwanisa kuitwa nemunhu ari mumwe chete. Yatingataura tichiti isu inonzi staff rationalization. Saka iyoyo exercise kana kuti basa racho iroro harisati ratangisa, asi basa randiri kutaura veNational Railways of Zimbabwe kuti ngavaone sezvinoitawo mamwe makampani, hurumende yakatotangisawo kuita izvozvo, vaone kuti vanhu vatinavo vari pari zvino 5700 vanoshandira National Railways of Zimbabwe iyo isina basa rainoita, vanhu vachitora vakagara, vanokwanisa here kuramba varipo vese vakawanda zvakadaro, kana kuti vamwe vacho vanenge vachifanira kuti dai vari vachinge vabviswa pabasa?
Urongwa uhu munotarisira kuti unotanga rini?
Aiwa, ibasa ratinotarisira kuti tinokwanisa kuita, tinoita inonzi forensic, yatinotsvaga maauditors kana kuti vanhu vatinotsvaga kuti vauye vazotiongorera basa iroro, so kuitira kuti isu tisazoita fanika taona kuti takatarisana naningi kuti asiye basa, asi kunotsvagwa makampani. Saka ndakatopa National Railways of Zimbabwe board that permission to look for company, kuti vatarise makampani anokwanisa kuti aite iyatinot forensic study yacho.
Asi vamweka vaGumbo vanogona kuti chirongwa chekuda kubvisa vamwe vashandi kana kuti rationalization chamuruda kuita chiri kuitwa nekuti vashandi vanenge vangavambokanda mapadza pasi vachiti havasi kufara nekuti havasi kupiwa mari dzavo dzemihoro.
Ini ndinozikanirwa kuti handidi kuona mushandi achisiya basa, ndinotodzora mushandi pabasa kana zvichinge zvasvika pakuti munhu aonekwe kuti akamira sei. Haisi pfungwa yangu yokuda kuti vanhu vasiye basa.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vaJoram Gumbo vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, rimwe sangano rinomirira vashandi veNRZ reZimbabwe Amalgamated Railways Workers Union rinoti vashandi havana dambudziko nekumiswa mabasa sezvo zvichizivikanwa kuti kana munhu apinda basa chasara kubuda. Mutungamiri wesangano iri vakamurai mwoyo vanoti pane dambudziko nevashandi ndepekuti NRZ inozokwanisa here kuvapa mari dzavo dzekumiswa mabasa iyo iri kukundikana kuvapa mihoro yavo pamwedzi. Gadinzwe hurukuru yataita navamoyo pamusoro penyaya iyi.
Isu pavashandi hakuna mushandi kuramba kuretrenchwa kana vapinda basa chatava kubuda, asi munhu avana makore akati kuti ari pabasa haangoendizve kumushandi yacho akabata. Kana vaona mari yekuti vanga kuparidzwa retrenchwa hapana problem.
Tinoona kuti mhane mwedzi inodarika 15 musina kutambira mari dzemihoro, mungafunga kuti kambani ingazowana mari here dzekukumisai mabasa?
Izvozvo ndomubvunzo mukuru watinawo nesu weiwoyo wokuti kana munhu anga timboushaya mari yokuti paipei vakuzoona yekuti dzinga basa kuti zvaita sei.
Saka imi mati mamboziviswa here nezveurongwa uhu neNational Railways of Zimbabwe?
Hatina kubvunzwa isu because itangozvionawombe takamaonera mazviita, hatina kunge taudzwa officially.
Saka mune nzira dzamuri kuitawo here dzekuti mugarisana nawo pasi munzwisise kwavari urongwa ihwohwo?
Unenge achida kubisa vanhu kabi vazitezva vatiri pabasa. Saka anenge achida kubisa vanhu ndiye uchatidaudzaudzigare pasi varume zvaakundiremera ndakuda kubisa vanhu. Isu hatingaendi kuna vakaudza kuti tida kuti mutibise pabasa aiwa isaka tikagadzirida
zvei zvamungakurudzirawo kuti reruwe iite pane inonguva tichitarisa matambudziko yakatarisana nauya
hurumende ngaipindire igadzirise nyaya yavashandi pane kumanya kunodzinga vanhu basi because ichocho riri kunze kunze kwakaoma
asi munoona here ichirarama nemamiriro akaitawo nyaya dzeupfumi tichitarisa kuti hakuna zviri kukwanisa kunge zvichitakurwa nereruwe yacho kunze ikoko
isu savashandi tiri kuramba kuti hakuna zvokwanisa zvichitakurwa nereruwe zvinotakurwa nereruwe zviriko zvakawanda isu tiri kuti inyaya yekungotaurirana chete zvogadziriswa because zvakawanda zviri kutakurwa nerodhi zvakafanira zvichitakurwa nereruwe
ko pari nhasi vashandi vasiri kukwanisa kuenda kumabasa zvakamira sei vashandi vaye vari pakuramwa mabasa
aiwa hapana chakuchinja isu hatina chatataudzwa pari zvino nokuti kune vanenge vati makamarejestaka ndo vanouya kuzotitaurira kuti vanhu vari kubasa kati vanhu havasi kubasa saka isu pari zvino hatina nyaya yatatitaura nayo saka hatina zvatokwanisa kutaura panyaya iyoyo
vanga vari mutungamiri wezimbabwe amalgamated railway workers union vakamurai mwoyo vari parunhare mubulawayo nestudio 7 vanorwira kodzero dzevanasikana vanoti vari kutsutsumwa zvikuru nezvakabuda mutsvagiridzo yezimbabwe demographic health survey izvo zvinoratidza kuti vanasikana vakawanda munyika vari kubata pamuviri vasati vasvitsa makore gumi nemasere tsvagiridzo iyi yakawana zvakare kuti vanasikana vakawanda ava ndevanogara kumaruwa mutungamiri nkomo westudio 7 abata nhengo yedare reparamende uye vachirwira kodzero dzevanasikana muzvare tawita kumalo
zvinhu zvakatishatei zvokuti nemhaka yokuti zvakuratidza kuti hurumende yezanup f yakuda kuuraya generation yemayouth tese toziva kuti nzara dziri kumaruva uku dzohlisa zvatoreva kuti vanasikana ava vakutangisa miviri yavo kuti vawaneke kuhla kudzuva ndizvo kuti isusu ndo kutyora kodzero dzevanhu vasikana vanobva kumaruva nemhaka yokuti hurumende iri kukonewa kuti izadzise kuti vanhu vekumaruva vasati nezhara dzisatoza kuti mvura ivanambonaya
ringapedzwa sei dambudziko iri sekuona kwenyu
dambudziko iri rinokonzegwa nekuti tasvika panhambo yokuti vanhu vaperekwa kuti vodii mabasa hakuna matongerwo enyika haana kumira misha ikonomi yacho iri kurwadza munhu wese zvakutoreva kuti yama zvake mazvake saka vane vana vasikana ngono uno tese toziva mukaona kuti nyaya yekutengesa mwiri ikatanga kutekeshera zvakuratidza kuti nyika yaenda kumawere
imimi senhengo dzedare reparamende pane zvamungaitawo here pakurwisana nedambudziko iri
ndinovimba kuti patodzokera muparamende tichaisimudza nyaya iyo kuti tiudze hurumende kuti ngaiite basa racho rayo nemazvo bcause toziva tese kuti vana vanavasikana vairambidzwa kuti vaende kuchikoro makore akapfuurayo hondo ikarurwa kuti vaende kuchikoro uyezve tavadzorera futi mashureyo kuti ukangoita mwana musikana chasara chete kuti uite mimba hazvina nebasa rese kuti anokuitisa mimba acho ndiani chero uchigona kuti uriritire mhuri handizvo zvatozvarira vana vasikana
muzvare tawita kumalo nhengo yedare reparamende uye vanorwira kodzero dzevanasikana vachitaura parunhare namutungamiri mukomo westudio 7 vari muharare pamutambo wenhabvu watambwa nhasi zimbabwe yakunda uganda 2-0 mumutambo wekuedzana simba watambirwa kunhandare yenational sports stadium vateereri musakanganwa kuti muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa nyaya yekuti vanasikana vasati vabva zera vakawanda vari kubata pamuviri kana muchida kupinda muchirongwa ichi tumirai nhamba dzenyu pawhatsapp panhamba dzinoti 001-202-465-0318 sezvo nguva yedu yapera regai tingotarisa zvakare musoro yenhau dzanhasi mauto ezimbabwe national army oramba mashoko ekuti ane chekuita nekupambwa kwemurwiri wekodzero dzevanhu vaitai dzamara mapurisa anoshevedza dr patterson dzamara kukamba kuti vatsanangure pamusoro pemashoko aya tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai ndini jonga kandemiri ndokusiyai muina chris gande namavelas muhlanganyauye